Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 18, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemuZimbabwe vanobatana mukuratidzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa, uye kuratidzira kwavo uku vanga vachitiwo vanotsigira zvakaitwa nemauto zvekubvuta masimba kubva kuna vaMugabe. Chikopokopo chemauto chinonzi chiri kutenderera pamusoro pemba yavaMugabe kuBlue Roof kuBorodale, asi muzukuru wavo vari gurukota rezvevashandi vaPatrick Zhuwao vanoti vaMugabe havasi kuzosiya chigaro. SADC yotarisirwa kuti iite musangano wechimbi-chimbi wekuzeya mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, asi kusvika pari zvino sachigaro weSADC varizve mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma havasati vazivisa kuti musangano uyu unoitwa riini. Iyo ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuWashington DC kuStudio 7. Gurukota rinoona nezvevashandi uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwao, avo vanoti vambopinda muupoteri kuSouth Africa, vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havasi kuzosiya chigaro. Tabata vaZhuwao kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika munyika.
Zvino ndinoshushikana nezvaitwa nemauto zvekutora bumbiro remutemo renyika nokuri bvanzaura vachiita zveumhondi zvaita kuti vanhu vanomwe varasikirwe neupenyu hwavo. Makumi mazana maviri evanhu vange vakasungwa zvisiri pamutemo.
Asi imi tanga tambonzwa kuti vaZhuwao vanenge vakachengetedzwawo nemauto, iri chokwadi here?
Hakuzi kuchengetedzwa, kwete kupambwa. Ndanga tisina kupambwa. Pane vamwe vanokwanisa kusvika mazana maviri vapambwa pamusana pekuti vanhu vanga vachionekerwa sekunge vanhu vanenge vasingazowirirana neupambe simba huri kuda kuitwa nevamwe vechiuto.
Asika ivo vechiuto ava vanenge vanga vachiti hanzi aiwa iyi haisi kuu kana kubvuta masimba.
Ndoanonzi manyepo iyayo. Haungati kana wabhinya munhu woti aiwa hakuzi kubhinya munhu ndangoita bhichana. Kubhinya kubhinya, bhinya uri bhinya. Hapana kuti ndiri hafu bhinya. Pane panonzi aiwa ndiri hafu muroi, handisi kuroya asi ndangoroya hangu bhichana. Kwete, muroi muroi, mondi mondi, bhinya ibhinya.
Ko mambo, ukwanisawo kutaura here nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muchinzwa kuti vari sei?
Izvo hatichakupindurai kuti ndataura navo here kana kuti handina kutaura navo, asi tandokwanisa kuti muzive ndechekuti aiwa vari muutano hwakanaka zvekuti ivo vakangomira semamiriro avo savaMugabe vakati zete pachigaro chavo. Ini ndakatozivawo izvi kure kuti zete ipapo, saka varipo vari zete.
Havasi kuzomanikidzwa kusiya?
Aiwa, gushungwa isu taipi yekumanikidza ka. Hazvifambe zvakadaro. Vasiyana nedzimwe taipi dzakafanana nehonye dzinoda zvakapfava.
Asi havatyiri here upenyu hwavo kuti vanogona kuzopedzisira vapfurwa nevemauta?
Chinhu chikuru chakaitwa navaMugabe, vakapa mhiko panonzi pachirungu swore an oath to uphold the constitution. Ndozvavakavhoterwa nevanhu kuti vaite. Vakapa mhiko yekuti vacharemekedza bumbiro remutemo wenyika. Kana zvireva kuti vachapa upenyu hwavo kuti mhiko iyoyo varambe vakaibata, ndinoona vachidaro. Ndomazivo ratinoita mudharabhopu. Asi kumhanya naye zviri nhingirikiti zvisina kiri.
Asi sekunzwawo kwamuri kuita, ndiani chai akatungamira kubvuta masimbawo?
Kubvuta masimba kazviri kuzivikanwa, handiti akatungamira. Izvi ndiye akapa statement musi wemuvhuro vachiwenga. Pane mumwe asi kupfuura ivo vachiwenga. Ngaamirika paari papo kuvhera. aripo pamberi pacho.
Ko vamunangagwa mungazi kuti vari kubatawo basa ripa.
Ah, vamunangagwa tangogara tichingozuwa kuti vane ushamwari wakakomba na kuvheya. Tagara tichingotiwo pakadaro tumwe takagara tichitaura kuti ushamwari wakadai haufani hunge uchiwanikwa pakati pemukuru wemauto anofanirwa kunge achiteerera president nemuteedzerani wapresident. Zvataitaura zviye kuti vatii vamunangagwa vanenge vane pfungwa dzekuda kubvuta masimba zvinenge zviri kuratidza.
Tanzwawo vachina masa vachitaura tanzwawo vachina masa vachitaura pamusangano waitwa kuZimbabwe Grounds vachiti Mai Mugabe vanofanira kuferefetwa nedzimwe mhosva dzavari kuvapomera. Munoti kudini mashoko?
Ngavatogara pasi. It is a shame, it is deplorable for Chinamasa to do that. Ndiye atipinza mudambudziko ratiri naro irori.
VaPatrick Zhuwau ndivo gurukota rinoona nezvevashandi uye vari muzukuru wavamugabe vangu vari parunhare kuSouth Africa kwavari kuti vambonopotera. Zvichakadaro, bato reZANU-PF nezuro rakatora danho rekuti mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chinzvimbo chavo nebasa mushure mekunge mauto eZimbabwe National Army atora danho rekubvisa avanoti matsotsi anga achikonzerawo nyonganyonga munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemunyoro anoona nezvemutemo mupolitbureau yeZANU-PF vaPaul Mangwana vati makomiti ebato iri mumatunhu ese munyika akaita misangano nezuro akatora danho rekukoka musangano weCentral Committee Mangwana apo bato iri rinotarisirwa kusarudza mutungamiriri mutsva. VaMangwana vati pasi pebumbiro remutemo webato vanasa chigaro webato iri vanobvumidzwa kukoka misangano yakaitika sanezuro pamwe nekukumbira munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato kuti vashedzere musangano we Central Committee. VaMangwana vati misangano iyi yakaitwa kutsigira danho rakatorwa nemauto svondo rino apo vakatora masimba kubva kuna vaMugabe.
Vakaona danho raratorwa namasoja on behalf of the party, saka vakaona kuti vanofanira kutsigira matanho atorwa namasoja nokuti masoja akanga achiekita on behalf of the party. Vakavaratidza kushikana nokudzingwa kwavo kuita vanhu mukati, saka vavaitira action masoja ivo vakabva vaona kuti let's take one.
VaMangwana vati sezvo vanoona nezvekufambiswa kwebasa vaIgnatius Chombo vakachengetedzwa nemauto, mutevedzeri wavo vaJulai Moyo ndivo vakatambira chikumbiro chematunhu ese vakakoka musangano weCentral Committee uyo uchaitwa Mangwana naTen Mangwanani. VaMangwana vati chimwe chezvisungo zvakabva kumatunhu ese ndechekuti vaMugabe vasiye basa kubato nekuhurumende uye bato richasarudza mutungamiriri mutsva. Mangwana
kuchambira maresolutions akabva kumaprovinsi. One of the key resolutions akabva kumaprovinsi ndezvekuti president wedu dai vachiya basa, saka vakakumbira kuti central committee iyo inotuma president kuti vaindotonga nyika central committee. Saka vakakumbirwa kuti ishandise simba rayo rokuti mutungamiriri wenyika dai asiya basa, osiya basa rokutungamirira nyika, osiya basa rokutungamirira pati. Tinotarisira kuti ichasarudza mutungamiriri mutsva waichazoenda naye kucongress.
Chimwe chisungo chakabuda ndechekuti vaimbo vemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakadzingwa basa nemubato navaMugabe vadzorwe mubato. Chimwe chisungo ndechekuti nhengo dzese dzebato iri dzakadzingwa mubato iri kubva paCongress ya2014 vadzorwe mubato, pamwe nekuti munyoro wemadzimai mubato iri zvakare vari mukadzi wavaMugabe amai Grace Mugabe vadzingwe mubato iri. Nhengo dzebato iri dzinotiwo dzinotenda mauto nekusunungura vanhu kubva kuutongi hweumbimidoga wavaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Iko zvino tochienda kune imwe nyaya. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanova zvesachigaro weSADC havasati vazivisa kuti musangano weExtraordinary Summit wakanzi uitwe nechimbi-chimbi uchaitwa riini. SADC Troika yakasangana kuBotswana yakakurudzira kuti musangano uyu uitwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
VaZulu, ndatenda hangu semunhu ari Joni taswera tichimhanyidzana nayo nyaya yekuda kuti tizive kuti musangano uyu uripi nekuti wakange wamboita sekuti wanga wanzi uchaitwa nhasi muJoni muno muPretoria. Asi patazosvika kuPretoria tabata mashoko ekuti musangano uyu wanga usiri kuitwa nhasi, pambobuda mashoko ekuti ungangoitwa mangwana kuBotswana. Asi pazopedzisira paakunzi hausi kunyatsokuzikanwa kuti uchaitwa rini. Saka pari zvino chokwadi chaicho chiripo ndechekuti vakuru vakuru veSADC musangano uyu unodaidzirwa naSachigaro. SachiGaro havasati vataura pfungwa dzavo nekuti chakangoitwa netroika irecommendation. Saka tatomirira kunzwa kuti tono kuti recommendation yacho yakatambirwa here kana yakatambirwa musangano uri kuitwa rini.
Saka musangano uyu unofanira kuti udaidzirwe navazuma.
Musangano uyu unofanira kuti udaidzirwe navazuma hongu. Mamiriro azvo sekuziva kwamunoita emazuma havakwanisi kungodaidzira, vanotanga vataurirana nevamwe vari muSADC macho imomo vasati vadaidzira musangano. Even zvavo uchinzi musangano uri kuda kudaidzirwa nechimbi chimbi, vazuma vanofanira kuti vasachigara, vanofanira kutomboti vataure nevamwe, kusanganisira dzimwe nguva naivo vamugabe vacho, nekuti zvinogona kunge zvichivabatsira kuti vamugabe vange vari muwo musangano imomo vachitaurawo nekunzwa zvinenge zvichitaurwa nevamwe vavo.
Asi zvingakwanisika here kuti vamugabe vaambobude muZimbabwe vachienda musangano ine kudzoka?
Pakavaomera, pakavaomera, nekuti mamiriro akaita zvinhu, maonero andiri kuzviita, nyaya iyi rangiriro yekuti yakaita sekuti yakatanga nemauto, asi payava pari zvino pekuti yave kumapazi ezanu PF yave mukatikati nevanhu, vanhuwo zvavo, zvinogona kunge zvaakunetsa manje kuti vari kuchengetedza vamugabe vachipukunyutsa mhembwe yavo. Saka zvaakutonetsa kuti vamugabe vange vachifamba kuenda kana kuti kwavangaenda kunze kwenyika. Ndinoona sekuti havasi kukwanisa kuzogona kufamba kusvikira nyaya iyoyi yapera, nekuti hatichazivi kuti iri kufanira kunge ichipera sei, asi veruzhinji vataura zvavo vaakuti inofanira kunge ichipera nekuenda kwavamugabe. Saka kunge vasati vataura zvavari kufunga vachibuda pachena, handionisi kuti vamugabe vachapukunyutswa vachienda chero kupi kwavangaenda. Nekuti dambudziko riripo ndiroro rekuti vanhu havasati vabuda pachena kuti kana vakange vati vari kuenda vada kuvapa upoteri here, vada kuti vagare munyika here, vachabuda vachibuda mubudiro upi. Saka pakaoma, pakatovaomera ivo vamugabe.
Vamabhenge, tichitarisawo iyo SADC, munoona here ichitumira mauto zvatinoona zviya zvinoitwa kunyika dzekumawirira uko, kuti kana mauto atora masimba vanombotumira mauto vana ECOWAS vaivaya, zvingaitika here muZimbabwe?
Maonero angu ini vaZulu ndeyekuti uto remuZimbabwe, maitiro ari kuitwa nemauto emuZimbabwe ndeaya maitiro ane hunyanzvi, maitiro ane hungwaru, nekuti pari zvino nyaya haisisiri kuti kupera kwenyaya hakusisiri mumaoko emauto chete. Nyaya yakandwa mugango mujechetere, yatova muvanhu, muvanhu chaimo. Saka kuti veSADC vatumire mauto avo, vanhu vemuZimbabwe vabuda pachena vachiti vari kutenda zvakaitwa nemauto, vari kutsigira vazhinji vacho zvakaitwa nemauto. Saka vari kushanda nemauto kuti basa ripedziswe. Tingatoshaya kuti SADC inenge ichitumira mauto aya, mauto ayo kunani kuti adii.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica, vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Zvichakadaro, vanhu vakawanda munyika vabatana mukuratidzira kwavo kutsigira zvakaitwa nemauto zvekubvuta masimba kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipanyaya inotevera.
Migwagwa yemuguta reHarare nhasi yanga isingafambiki nekuda kwevanhu nedzimotikari avo vanga vakarasa miswe nemufaro. Veruzhinji vanga vachiimba nziyo yeumwe muimbi wechidiki Japreza yekuti mudhara vachauya, uye vamwewo ndivo vanga vachiridza pamwe nekuimba nziyo dzekurumbidza vemauto. Kunyange hazvo migwagwa yemudhorobha yanga yakazara, zvimwe zviuru nezviuru zvaungana kuZimbabwe Grounds kumusha weHighfields kwanga kuine musangano wakarongwa nevaimbova varwi vorusununguko. Veruzhinji vazobva kumusha weHighfields vamwe vachifamba netsoka kusvika vasvika pamuzinda unoshandira mutungamiriri wenyika weState House. Varatidzira ava vanga vari vemazera ese. Sekuru Clemens Chako avo vabva kwaChirumhanzu vati kunyange hazvo vachifamba nemudonzvo vachizivara nhasi ranga rakavakoshera kuti vabatane nezvimwe zvizvarwa kuratidza mufaro wavo nezvakaitwa nemauto.
Tasundwa nemafambisirwo angoitwa nyika yedu yezvino. Zvatatofunga kuti isu savarwi vehondo Ko zataka kuyandize yame izi. Nukuti. Chokwazo. Kwa kuenda nyika edezi. Nyo tatosha ya kuti ndo kupi. Plasi mnyika mamusa ya mchisina uremekezo. Gwana baba nana mai. Abo baka kure nyika ino kuti tiwe za tuli nasi. Saka zonto za tisumuza. Nesuwa kuru taka kwa hondo. Kuti tisike kuno. Tizura tiza kuti aiwa. Kana zasika pakadai. Aiwa. Asicha iti. Zaka tokwana zaka ita. Toda utongu ucha.
Momo wanga waru kuratizira ke kutanga mupenyu hawo. Vatafatu kwa Mugabe. Vati kumiswa kwenyunga nyunga ni mauto ni chipiri njoso. Vasunda kuti vabude vabata nene vamwe.
Nasi ndabuda o kutindi. Sanga nione mure Zimbabwe. Titari za ku. Tigira watu kubita. Wemauto ya Zimbabwe. Nechitiko chakaitika msue. Chitatu. Wachiti wa waru kuita ino Zimbabwe Democracy Project, National Democracy Project. I think isi ni jangacha overdue chaos yanga yari mnyika yanga ya wandisa. Mwaru kuchema chema kwa hudu mauta hafa mwakutonga nyika batu. Inya ya chengete za nyika national security kutikana zunu. Shungo ramba shungo titioreta. Tisina zungu kutinga ite nazo. Asaka nasi tungo pembero ni wangu wano emu Zimbabwe. I think isi nangwa cha ichaku, cha waniku. Kutitimbo wana kangu wa kiri nyararo mchana, titimbo funga watu chaita sei, tigazda zaka kanga zaka umashure, neku funga watu chaita sei kwenda mbele.
Amai Catherine Makunere, awanote wafamba kubaku kwa jana, kuenda kwa Highfields, pamwene kuzoenda ku State House, vati rudoro kusunungura neku gazira ramangwa na ravo, ndosha ita kutuba shupire, kutikunyange shashu wanga wa sinamari, ye kufambisa, baba tanene wa mwe. Amai Makunere vati, vamu gabe wanofano kuenda ne chimbi chimbi. Mwema mkruwe mauto, Major General Busiso Moyo, mazo tinda veru jinji wa ratizira, vashirumbi za shakaitu kwa ne mauto.
Choku changa, ndawea pano ini ndaka mirira mkruwe mauto, anondi General Chwenga. Message, ndawea na yo. Yekuti aiwa samaronga mukatarisa zvakanangana nokuti tsigira isisu zviro zvikudza uye zve tinozvitenda chechipiri chabotaura Zeche kuti maratiza kuti semburi ya Zimbabwe mune dikwipindi. Yes. Inene ya tina ayo isisu kwa tiri kuno. Yes. Saka, shango fana nane muri hati. Yes. Kurongeka odalinesi.
KuZimbabwe Grounds, mamwe makurukota ehurumende akadaisa amai opa muchinguri navaPatrick Chinamasa vashoropodza vaMugabe vakati nguva yakwana yekuti vachienda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro kwaita mufaro mukuru nhasi kuBulawayo apo vanhu vazara mumigwagwa yeguta iri vachifarira zvakaitwa nemauto. Vamwe vanhu mudhorobha iri varatidzira kubva kuCity Hall vachienda kune imwe State House iri mudhorobha iri. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Mazana nemazana evanhu vapinda mumigwagwa yeBulawayo nhasi mangwanani vachiratidza rutsigiro rwavo kumauto. Ukuwa mauto ambo tenderera mumigwagwa yeguta nemotikari dzavo vakapfuura nepastechu ya mushakabvu Joshua Nkomo veruzhinji vachivauchirira kuimba pamwe nekuridza meterwa. VaAlex Manyange vati vari kuona zuva ranhasi sezuva rerusununguko.
Zuva ranhasi ndikunyatso kufarira nyika yangu kuti nyika yangu ndinayo maoko. Nhasi ndiri kufara. Masoja ndiri kunyatso kumafarira ende ndiri kumasimbisa hevhu. Kutori kusikira narina rini kusikira ndibve pano pasi neti pasimbisa masoja.
VaMagdue vati vomutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kusiya basa nekuti vatadza kutonga nyika uye vakwegura.
tiri kufara chaizvo nezvinokutira muZimbabwe. Today we won our independence. Yeah, when I say hatimboiziva. Yedu independence ndena 14 November 2017. We are very happy, but there must go.
Mumwe mudzimai asina kuda kutaura zita rake ati anotarisira utongi hutsva huchaita kuti upfumi hwenyika hugadzirike.
Shuwa tava varanda munyika yedu amudhara akura gaende kumusa anorima Grace ndiye ari kupfurira mudhara dhara achadziya zvekuita akukodzi zvese zvataurwa naGrace ndizvozvo aiwa isu hatichada from today tinoti mudhara kumusa.
Bishop Sam Chigede venguva yekupedzisira Apostolic Church vati vanotarisira kuti zvose zvichaitika zviitike murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Mapfumo anoti handichokwadi change chichimbotaurwa kuti anenge ari muZimbabwe achibatana nevango achiratidzira kuZimbabwe Grounds. Asi Mapfumo anoti ane urongwa hwekuzodzokera kuZimbabwe mwedzi unotevera. Tabata vamapfumo tikatanga nekuvabvunza nezvenyaya yanga ichiitenderera pamadande mutanda akaita sana WhatsApp neFacebook yekuti vanga vachitarisirwa muHarare nhasi.
Aiwa, hapana chokwadi, vanhu vari kungofarawo zvava. Asi tine urongwa hwekuti tinotarisira kuti tidzokerewo kumba timbonofara nevanhu. Urongwa hwacho huripo manje manje, tambeni tichitotaura nevamwe vanhu vari kuda kuti varonge urongwa ihwohwo vari kuSouth Africawo vanenge vanozvigonawo kuzviita. Saka zvekuti hanzi tinenge tiri kuko, aiwa, hazvisirizvo. Vanhu vari kungofarawo zvavo.
Saka kazhinji munowanzoenda kuSouth Africa kupera kwegore uku munana zvita munomu, ndonguva yamuri kutarisa kuti mungangoende kuZimbabwe?
Ava vanga vachida kutoronga kuti tikwanise kuenda kuZimbabwe muna December. Vanhu vane mari dzavo vanoda kuti vagona kuti vaunganidza vaimbi vanenge vanawo iva mutukudzi nevamwewo tosangana navo toimba tiri pamwe chete. Vanhu vane urongwawo hwavo hwavari kutarisira kuti tingangoita.
Tombodzokera iko kumamiriro akaita zvinhu munyika umu, muri kuzvionawo sei?
Hazvina kuipa zvaitika izvi, asi ngationeika kuti zvazvaita izvi ka tinoda kuti tibatanidze vanhu. Ndo chikuru. Kubatana kwevanhu ndo chinhu chihombe. Vanhu vakaramba vakapesana-pesana vachipesaniswa nezvemapato ematongerwo enyika. Hatisi kuenda mberi, ngatibatanei sevanhu. Munoona kuti muno muAmerica tine Democrats, tine Republicans. At the end of the day, ukatukirira uri muuyiwo zvako ukatukirira kana mumwe weMarepublicans kana kuti weMademocrats. WeMarepublicans anopindira achikutaura kuti uri kutukirira my fellow American. Ndo zvinhu zvatofanirwa kuonekwa tichiita izvozvo. Kuonewa ndokubatana kwedu ikoko, kubatanidza nyika. Vanhu vasave ngani, vanhu vasave batane pahuro, nokuti hanzi ndiri wepati yegood party. Mapata haana nebasa rose. Nyika ndeye vanhu. Saka tiri vanhu tese, tofunga pfungwa dzakadzamisisa, tiisa pfungwa dzedu pamwe chete sevanhu vanoda kuti nyika yavo ibudirire mangwana. Tichatoda kuti toda kuti inhaka yevana iyi yamuri kuona yanga yaparadzwa. Saka zvaitwa neava vemauto ava, kana vaita nemwoyo wakanaka vachiitira vanhu, tinotenda zvikuru, tinotenda zvikuru, asi ngavabatanidze vanhu. Vanhu vasapesane-pesane. Zvemapato ekutongerwa ematongerwo enyika iyi tosiyana nazvo, tobatana isusu sevanhu, tovaka nyika yedu tichienda mberi.
Asi mamwe mashoko atiri kutambira ari kuti vamugabe vanenge vari kuda kurambira pachigaro, munoti kudii nazvo?
Vanogorambira pachigaro seiko? Iyo vakatadzwa kuti ma-10 maprovinces ese avaramba, vati havadi kunzwa nezvavo. Saka vanogorambira, ndo vanhu kava vari kutaura kava. Vanhu vari kutaura kuti hatichakudai, haurambire pachigaro, unorambira pachigaro kuti haisi imba yako kai.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo achitaura ari parunare kuOregon muno muAmerica. Thank you.
chipo, chipo iwe. Johnny, Johnny iwe.
Kambo mambembe kubva kuna Thomas Mapfumo. Iko zvino tochimbo enda kuna Marvelous Mhlanganya uye ari muno mu Washington DC kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzirawo. Marvelous wakadii?
Aiwa ndiri wadi zvangu ndichatongobvawo kusvika pari zvino. Aiwa tiri kuona zvizvarwa zveZimbabwe zviri pano zvakawanda uyezve vari kuratidza ivo kuti vari kuita solidarity nevari kumusha.
Vari kuratidzira
Simba munhu wese ane maflag nezvimwe zvakadaro.
Kuratidzira kuri kuitwa papi chaipo muWashington?
Kuratidzira kuri kuitwa pamudzinda weZimbabwe uri muno muWashington DC asi pari zvino pamudzinda pakavharwa. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri panze vabva kumativi mana emuno muAmerica. Vazhinji vacho vachibva imo muno. Ndiri kutoona muyuti vechidikidiki tichaona vabva kuAtlanta hamene vakabvuma kutaura. Vane sheti yavo yakanzi hashtag displag asi tichamboedza kuvatsvaga kuti mutaure navo. Asi ndine vamwe amai vari pano vari kuda kutaurawo kuti ivo vafambirei ipo pano. Regai tivatikupei.
Ngavauye zvavo.
Masikati. Zvizvarwa Louise kuZimbabwe. Tasamba nhasi yekufara, yekufara chaizvo nekupiwa manyemwe atapiwa nevanhu veZimbabwe. Taona mapikicha evanhu vekumba, vana sekuru, vana ambuya vachimuka vachienda kunomata. Zvikanyatsotipa mverekero kuti nyika yedu iri kudzoka. Nyika yedu yatakakura tichirota yaakudzoka. Nyika yedu nyika yedu zvakare. Tiri kufara zvisiri kutomboita pano.
Saka imi mabva kupi? Munogara muno muWashington DC here?
Aiwa, ini ndinogara kuMaryland. Ndato drive 2 hours kuti ndiuye kuno. Ndata zvingatomboite undigare kumba ndichiona zvimwe zvese zvikuitika izvi.
Saka muri kufara here nevanhu vauya kuzoratidzira?
Akawanda tauya. Ndauya nevana, pane vana vakuru vese, vana vese vari kunzwisisa kuti ndizvo zvinoitika izvi. Rudo rwacho rwuri kupfama nyemwe zvisingatomboita.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Regai titaure zvakare naMarvelous.
Borai.
Marvelous.
Hello, blessing.
Pane mumwe auya here?
Pane mumwe wechidiki vaimbogara imo muno Washington DC. Regai vataure neni vakuze kuti ndiani vanoita zvevechidiki. Regai tikupei kwavari.
Hello.
Hello, munoitwani? Vaimangoti gaga nguva idirenge yafamba.
Zita rangu ndoitwa administrator ndaigara muno Washington DC ndaigara kuAtlanta. Vachauya kuzotembera nevamwe maZimbabweans anogara muWashington tichiungana tichiratidzira kuti kutonga kwava Mugabe kanisa nako yanguva yekuti vachienda kuZimbabwe ichifamba ichienda mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma admonish tichaedza kuti titaure nemi zvakare nguva yedu ndo inenge yafamba. Tinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru mutoro wedu wenhau Marvelous ari muno muWashington DC kuri kuratidzirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vemuZimbabwe vanobatana mukuratidzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa uye kuratidzira kutsigira kwavari kuita zvakaitwa nemauto. Chikopokopo chemauto chinonzi chiri kutenderera pamusoro pemba yavaMugabe yeBlue Roof kuBorodeo, asi muzukuru wavo vaPatrick Zhuwao vaudza Studio 7 kuti vaMugabe havasi kuzosiya chigaro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare munguva inotevera. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Kande munhau dzeIsindebele.
Kuizikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 18 lwezi 2017 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu uphakathi kokujabula ukuthi uMongameli Mugabe usezachiya isikhundla. Kodwa uzasuka nini?
Uthi lalaba abamgqotseleyo adetshontsha labo, bahambe labo, bebotshe njalo.
Umzukulu kaMongameli Mugabe, umnumzana Patrick Joao, uthi umalume wakhe vele kayindawo. Ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mugabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amaningi.
Igame yethule yepolitiki leyi igame yabanumbers. So ungabona wena uxotsha abanye pho uyabusuthi udlala yiphi imitsoro ngoba imitsoro yakhona eleyoeyi yangifuna iinumber zabantu eziyavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kwelo msakazo. Inkulungwane zabantu ezigoqela abamabandla ezombusazwe labezinhlanganiso ezizimeleyo batshengisele edolobheni leHarare lakobulawayo lamuhla besithi uMongameli Mugabe kumele asuke embusweni ngokuphangisa kulandela ukugenqulwa kombuso wakhe libutho. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yithi esakufaka embusweni sesikukhipha manje. Lo yiwo umbiko obuqondiswe kumgabe nguZulu weZimbabwe jikelele ongene ezitaladeni namuhla kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngonsundu, njalo kungelani lokuthi ngowezanu PF, iMDC kumbe yiliphi ibandla. Bakhulume ngazwilinye abantu bakubeka sobala ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi uMugabe asuke esihlalweni. Omunye wabakhulume emhlanganweni weHarare yisiphathamandla sebandla lezanu PF, umnumzana Patrick Chinamasa.
Uthi lalaba abamgqotseleyo adetshontsha labo, bahambe labo, bebotshe njalo.
Ngisakhumbula futhi ukuthi First Lady ayitwe investigate ma-crimes akakomita.
Uthi sizacela futhi ukuthi nokresi bemlandelele amacala akhe awenzileyo.
Unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora laye ungene enkundleni ngengoma edumileyo eyayihlatshelwa kakhulu ngesikhathi sempi.
Taura sinetika muruchi irewano wokoutima inzwisise zvakana kamusangano.
We must remember tomorrow.
Utumela sikhumbule kusasa.
Because we want to change our country.
Ngokubana sifuna ukutshintsha ilizwe lethu.
This country is not a dynasty.
Ikhantri lela solo kudlalela.
This country is not for one family.
Leli lizwe asole mulinye.
This country is for all of us.
Ilizwe ngelethu sonke.
It's not for one race.
Aswala umhlobo munye.
It's not for one tribe.
Aswala tribe.
It's for Zimbabweans together.
Ngamazimbabwe wonke ebuthene elibumba.
Amazwi kaMonzora agcizelelwe ngunkosikazi Joyce Mujuru, yena owaxotshwa kubandla lezanu PF njalo osengumkhokheli webandla eliphikisayo ele-NPP.
Chati uzapano kutambudzika kwenyu.
Okutubisela bhayi kuhlupheka kwabantu lina.
Kwatiri kuti ngati unganidzane itese tipedze. Ngaete gaete.
Kuti siti kasibuthaneni sonke.
Ngaete
gaete. Bakambe bakambe. Ngaende ngaende.
Upasta Ivan Mawarire laye uthe selimtshonele uMugabe.
Toda kutenda mauto edu.
Funa kubonga amasotsha edu.
Chechipiri.
Okwesibili.
Mugabe ngaye.
Okay, let's go.
Hakambe.
Chechitatu.
Chechitatu.
Vange Zimbabwe pamwe chete.
Atibambe nilizwe ndawonye.
Mikati hatichada mnoti hatichachka. Hatichada.
Hatichada.
Gati vake inyike edu itapa mwechete.
Atibambe nilizwe ndawonye.
Upatson Zamarayena ukumbuze uzulu ngokunyamalala komne wabo uita izamara yena onaganelwa ukuthi wabulawa ngohulumende kamugave.
Tine wanu pakati pedu.
Abantu pakati kwetu.
Vanosanganisira ita izamara.
Abatakatelo ita izamara.
Atiri pakati pedu.
Wamekoyo lapa.
Tiri kuti.
Titi.
As we go forward.
Joba tikamba.
For our transition to be holistic.
Umozu kamba na tilulune.
Gati sandre itiri pa mwechete.
Apamba nesu
ake. Awai mazimbago awai.
Aba alwa impi enkululego abenhlanganiso ye Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Oku hivo abakote ukutshengisela kwanamuhla labo bathe akusabuyelwa emuva. Kusenzakala konke lokhu ama helicopter ebutho ebezula duzane lendlu kamgabe. Abanengi bebethatha imifanekiso lamabutho bewabonga ngokukhipha umgabe beqabuza njalo imibhobho nje bengagqize qhakala angani umuntu uqabuza isithandwa sakhe. Abanye ngekade bepolitshela amasotsha izicathulo zawo. Kusasa khona ibandla leZANU PF lithi liza kupha umgabe lomkakhe uGrace incwadi zokubaxotsha kuleli bandla. Kodwa akwaziwa ukuthi uza kwamukela na lokhu umgabe ngoba ebikwa esithi ofuna ukumbulala kambulale yena kayindawo.
Kunjalo nje umzukulu kaMongameli Mgabe umnumzana Patrick Zwiwawo uthi umalume wakhe kasoze asuke esikhundleni ngoba engumuntu ongethuselwa yilutho. UZwiwawo utshele Studio 7 ukuthi amabutho asebulele abantu abayisikhombisa selokhu ahluthuna umbuso ngomvulo. I-Studio 7 kayenelisanga ukuthi ithole ubufakazi balokhu. UZwiwawo utsho lokhu ngemva kokutshengisela okukhulu okwenziwe eHarare lamhlanje uZulu esithi kasamfuni uMongameli Mgabe. Lanxa uZulu befuna ukuba uMgabe ahle asuswe esikhundleni sakhe khonapho khonapho, isikhulumeli sebutho uMajor General Sibusiso Moyo uthe lokho sekusezandleni zabalezikhundla zaphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaze kulo mkhosi bekunguZulu ovele kumabandla ehlukeneyo emanyaniswa yinto yinye yokusekelana lababubutho kanye labalwa impi yenkululeko kumkhankaso wokuba uMongameli Mgabe asuke esikhundleni. Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Joseph Siziba utshengise ujabulela leli langa.
Yena sibethile imphupha kodwa singakazifiki kulo, sesifikile kulo. Kuthi ukuthi sesiphendukile ku-1980 mama.
Umnumzana Morgan Mambo, omunye wabalwa impi yenkululeko njalo ozileyo laye kulo mkhosi, ulandisa ngokumenze wazaphatheka kiwo eqala eZimbabwe Grounds waze wayafika eState House esigodlweni sikamongameli.
Ngiyathaba kakhulu namhlanje ngoba sahamba empini ukuthi ibizwe likhululeke, kodwa ngilapha vele angila okwami. Kuyasidanisa khonoko sila abanye abakhonzi abakhatshana emaphandleni abanawo kwabo, but abantu besutha ngapha sekungani thina sibele ukuthi imuli ka-First Family yodwa yiyoyekuze ukuthi itshintshane. Siyabonga uNkulunkulu, ngiqela ungasithi uChibenga imisebenzi yakhe enzileyo ukuthi iZimbabwe izekhululeke, sibe kwazi ukuthi sanelwane thina amakhomrade asileyo kwethu.
Umambo uthi ulethemba lokuba lokho akuyela empini sekuzofezeka manje.
Kathesi kuthiwa yithi abanikazi belizwe sabuyadalo, but untsho ungangitshela ukuthi okwami yikuphi. Angiyila ngitsho ebhasikile andalo. Aso namhla ngiyathaba alibana kuthiwe labo abaza bakhona bengasikhohlwa ukuthi sadubeka. Sadubeka abanye bethu bafa, but namhlanje akuna abantu abasinakayo. sibesinga nakwa ayi uchibengwa uNkulunkulu amgcine kuze kube laphakathi.
Omunye wabaze kulomkhosi ngosakhulayo umnumzana Felton Mpakami.
Sizamile sike machipisa kona ngali size ngapha etown size lapha emilitary khuluma nje sishechineyo but ke kodwa ke thina njengamaZimbabwe sithi ke sifuna i-change futhi umgaba ahambe engahamba lathi ke sonke siphumule wonke umuntu yakhala ngibona abantu bonke lapha kutshengisela ukuthi balenyembezi abalazi enhliziyweni abanye ziyaphuma abanye asiphumi siphakathi but ukuthi nje kunzima ukukhona la sesuka lapha sesendlini but asithi sesisekanga kahle kahle ngento eyenzakale lapha ngoba sizwanga into kade ikhulunywa but sesiyalalela sisendlini ngale ukuthi sizwe ukuthi kade beyifikile njengoba kade silapha ngoba sifuna ukuzwa ukuthi uhamba njani njani kale sisiya nga isicele sethu ukuthi ke amgaba akahambe kuphela nje khona.
Abaze kulo mkhosi babalisa izinduna abezokholo abaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu abenhlanganiso emela izisebenzi abalwa impi yenkululeko inkokheli yamabandla ezombusazwe ehlukeneyo kanye lozulu ovele kumagumbi amane elizwe. Ekupheleni kombuthano lo eZimbabwe Grounds, uZulu ulubhekise eState House lapho ethulelwe khona umbiko womkhokheli wabakubutho uGeneral Constantino Chiwenga. Lumbiko kaGeneral Chiwenga wethulwe ngomunye wenkokheli yabakubutho uMajor General Sibusiso Moyo obonge uZulu ngokuziphatha kwakhe. UMajor General Moyo utshela uZulu ukuba aphindele emakhaya alindele umbiko ozovela kibo. Abaye bayafika eState House benze lokho ngemva kokuba beke bamiswa okwamaholo amathathu andubana sebevunyelwa ukufika bucwadlana laleyo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ilunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mugabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amanengi. Sixoxe laye umnumzana Chuma.
Well, nangoke kukhona sokwehlile ungakuthi mina ngihlala ngikhumbula bana intando yabantu lemeli yenziwe esikhathi zonke. So nxa abantu bezithi hayi asisakufuni ukwenzeka ungubani ongakuphisa khonokho kutsho ukuthi bekebe kule zinto elinyaka ngihamba kakuhle abantu bebezekugcina phakathi enhliziyweni bekugcina abantu enhliziyweni kodwa bena ngiyafika isikhathi sokuthi izintoni ikhukhumbane kudubuke nxa isidubukile kuyakusuka kuthini-ke khonapho ilanga engazengenela empilweni yami ngafa ngaliphupha ulize kaba khona kodwa nakho selikhona ukukhangela ngento ekhona eyenzakalayo.
Ela kusasa lebandla ulibona njani nxa sikhangela lokho okwenzakalayo?
Well, mina ngifisa ukuthi ngabe isifundo esisifundayo njengenhlanganiso yethu yezanupiemfuluna akumelanga kube nomuntu osemkhulu ukudlula inhlanganiso nangokwayo. Yabona kunomuntu owakhuluma wathi khona inhlanganiso yezanupiemf awungeke wayithatha ifana esikhwameni sakho kodwa thina sonke abantu siyakwanisa ukungena esikhwameni sayo. So ungabona nosiyithethe usiyifana esikhwameni sakho iyakutshisa njengakhona okona sokusebenzelana kathethi lapha. So akusifundiseni khona kubantu bana sisuka lapha sisuke lapha sesikwazile ba ingxabano engenandingeko ayifuneki uxothana okunandingeko awufuneki ngoba igame yethu le yepolitiki leyi igame yabanumbers. So ungabona wena uxotsha abanye pho uyabe usuthi udlala yiphi imitsoro ngoba imitsoro yakhona at the end of the day iyangifuna iy'namba zabantu eziyavota manje wena ungaba kuxotshe ubaxotshe ubaxotshe angikho lokwana kushiwo kujesu kona wena ungasebenza inkemba nawesukuleenayinkemba leyo.
Njengoba sesibona abanye sebexotshwa njalo ebandleni akusoze kufanane yini lakhonokhu kukade kusenzakala
yibo vili kona mina if nxa abantu behlale bike befuna ukuthi bethengisele ukukhula lokukhulisa inhlanganiso kumele ozangena angene ngomoya wokuxola ngomoya woxolo ngomoya womanyano ngomoya we-tolerance inxa ngingatsho ndibala nesikhiwa.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga leZANU PF eledale leCentral Committee ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekubulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipha unkosikazi Thariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezapho ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala elizweni lapho ibutho lesizwe elizama ukuthathela umongameli Mgabe umbuso ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama. Lokho kwenzakeleyo linyathelo elihle kakhulu ngoba la endiyana umngameli wethu obengu-Robert Mugabe besilaye ngesikhathi sendi and savumelane sikuvumeleleyo but nxa sekukuye akasavumi ukuthi ephume echiyele abanye sesidiniwe thina ngaye ngoba lokukhula usekhulile mntana makula nto enjalo kokuthi ukukhulu engabusa umuzi kuze kube nini ubaba sithi kaphumule asithi ukuthi thina akaphume but kaphumule kungena abanye abangasigijimela masinya kuyenzile kokuthi ezeye ku-Congress ngoba always uyariga.
Liyavumelana nabanye benu yini abezandla labo bonke abakuhulumende ngaleli nyathelo kumbe lithi hayi lokho ngokwezanu thina sikungena?
Hayi thina nxa besilwa yikho sithi ngokwezanu but nxa bekhipha umuntu embusweni ongabusi kahle abantu sithi kulungile. Thina ukulwa sikufuni kodwa sifuna i-peaceful ukulandela into ezile peace phakathi ngoba thina ezezibula uya so disciplined soldiers asifuni igazi elichithekayo after thina sesakhipha i-enemy esasingayizwisisi. Yena sesingamphathi njenge-enemy but sasimphatha njengomkhokeli omele ezwisise izikhalazo zethu but kazange wazizwisisa. Isingabe kuthiwa usibili uyabona ukuthi ngihlezi njani but lokhu zeke irole engiyidlalile it was so big but ayimfanelanga kathesa. Nxa ungathi uyakhangela uzathola abangayidlalanga irole yena le engiyidlalile ukuthi bantu bazobehlale kuhle laye uthole umbuso yibo abahleli kuhle. Thina asifuni kuphela into esingayifuni kuye umngameli kuphela yikhona kokuthi akazwisisi izikhalazo zabantu beZimbabwe ezilonga abantu beZimbabwe bonke any opposition party isitsho lokhu thina esikutshoyo. Hayi thina asinaproblem sifuna wonke umuntu weZimbabwe ezizwe efree.
Okuningi kwenziwa ngobaba khona ngale phezulu kungaguqula yini impilo yabesifazana okungenzakala umnotho welizwe ungalunga?
Nxa sekulungile bazasibiza lathi sihlale phasi ngoba lasesaba ukuthi kathesi sixokozele izinto zisalungiswa akulanto engahamba phakathi kwelizwe ngoba nxa singabuxokozela kathesi hayi kuyabe kungelanto ezahamba sizabusa kuphela ezilongu kungaphuma lo osizobhaye ukuthi ngifuna ukufaka abafazi nefaka abafazi abangazi lutho ngeni nge-politics nge-ideology ya this country abangazi lutho ngitsho but siyakwazi ukuthi kuzalunga kuphela. Lathi beqeda lapho lathi siyakhuluma labo baba bobaba lathi sifuna i-50% yethu ibe khona angikhola ukuthi bangayala obaba.
Lani beliphikisana yini lo mbono lo wokuthi umkamongameli kube nguye?
I'm sorry to say I don't want to hear umama enalwana othe ethathwa ngumgaba abanye babothwa ngolo wathi yena ngumfazi wokupheka ayisiyo mfazi wepolitics. After that usengenela ekhipha labona lawa ama-supporters aka president Mugabe ecelele eyenzani eyenzani. Mina phela bese ngicabanga ukuthi siye yena yena lo usisi ngoba angikaze mbona ufazi ongakwazi ukufihla imfihlo yendlini yakhe ayikhiphe yonke. Uyakwazi ukuthi kustruggle kulento ezinye nezinye ezenzakala emfihlweni ziphelele khona ngale kibo but yena wayengela nto yakhe ukuthi uyafihlwa and vele wayengela anything wayekhanya ungani ngumuntu vele ohlezi lokhulu wakhe ongahlalanga lo mkakhe ngoba umama lo mina ngimsupporti vele azange samsupporta in the first time vele azange samsupporta ukuthi ebe nguye okhuluma phambili kwethu. Thina when we fighted this country azange sikuthande khonokho ngoba usifake wokuthi sibe le moya emibi otherwise ngabe waye engani uthi sizammelela umdala nalo kuze kufike isikhathi sakhe sokuthi Leo
balaleli bekuyingqoqo lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipha unkosikazi Tariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezapho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Ngemva kokwenzakalayo elizweni osekukhomba ukubana uMongameli Mugabe engasuka esihlalweni, abanye sebethandabuza ukubana bazamkhumbula njani nxa esesuke esihlalweni. Okunenga sikuzweni kubathabile Masuku ekobulawayo.
UZulu ujabule kakhulu ngemva kokutshengisela okwenzakale edolobheni lakobulawayo namhla emini, ethi uthakazelela uzivuse laloba kungakacaci ukuthi ngempela uMugabe uzakwehla esihlalweni sobukhosi. Ekhuluma leStudio 7, isakhamuzi sakobulawayo uMandla Nkosi Ndlovu uthi uMugabe uzamkhumbula ngocuku alwenza ngombhuqazo weGugurawundi uMrambatswina kanye lokubhidliza ezomnotho osekubangele ukuthi uZulu ahlale engalamsebenzi.
Mina uMugabe kuphela into vele makubuya igama elithi Mugabe ngicabanga ophela indaba yombhuqazwe esigabeni seMathebeleland leMidlands lapho kwalahleka khona imphefumulo edlula inkulungwane ezidlula amathumi amabili. Ma ngisiza igama elithi Mugabe njalo futhi ngikhumbula uMrambatswina. Ma siza igama elithi Mugabe ngikhumbula indaba ze-inflation, ngikhumbula amamathriliyoni lamathriliyoni emali esike sawathwala kodwa engasebenzisi fuca ibhari kuyathengisa inkwa. Ma ngisiza igama elithi Mugabe sikhumbula nje ukuvala kwamandastri, sikhumbula nje umuntu othole izakhiwo wazidiliza, sikhumbula umuntu othole into yonke enhle ebekiweyo wafika wayidiliza, sikhumbula umuntu oyehleka ukwenza okwakhe okuhle wathola okuhle wakubulala okuhle.
Osakhulayo umnumzana Thulani Mhambi uthi uzakhumbula uMugabe ngokuthuthukisa ezemfundo elizweni okwenza phose wonke umuntu elizweni abe ethole ithuba lokungena esikolo.
Mina uMugabe into engamkhumbulela ngayo enhle i-1 kuphela ngokwemfundo ukuthi iZimbabwe yi-country edumileyo nokuba labantu abafundileyo e-Africa. Kodwa okuningi okwaMugabe kubi, ngizamkhumbula ngocuku asenze lona sihambe ezikolo sisiyafunda sichitha isikhathi kodwa ukuthi sithole imisebenzi sikhanye sesithengisa kuma-street kungalalutho esiluyenzayo sichothozwa sisiya kwamanye amazwe sihlukuluzwa. Yikho engamkhumbulela ngakho uMugabe.
Omunye njalo obetshengisela kobulawayo umnumzana Mike Phiri uthi uMugabe uzamkhumbula njengomuntu owabusa waze wadlulelwa yisikhathi eqilibezela kukhetho. Unkosikazi Miriam Kandla uthi uzakhumbula uMongameli Mugabe njengomuntu obelolwazi olujulileyo njalo ekhuluma isilungu esicacileyo kakhulu ngoba engumongameli wokuqala kwele Afrika ukunxuswa nguQueen Elizabeth wase-England ukuthi azonatha laye itiye wamupha isicoco sokuba yi-knight.
So, mina uMugabe uPresident wethu ngizamkhumbula ngokuthi wayengumuntu ohlakaniphileyo, umuntu ohlanzekileyo, umuntu owayekhuluma isikhiwa esikhipha ngamakhala, waye futhi kuma-international forums wayetshela amakhiwa okokwenza.
UMongameli Mugabe ubuse ilizwe leZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980, khathesi sele minyaka engamathumi amathathu lasikhombisa, 37, elokhu ebusa. uMugabe uleminyaka engu-93 njalo nxa kukhangelwe amazwe e-Afrika nguye oseleminyaka eminingi ebusa phakathi kwabanye omongameli abalwela inkululeko zamazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo lamhlanje zibambane labanye bazo zatshengisela zisithi zona uMongameli Mugabe kazimfuni. Lapha eWashington DC lakho batshengisele, sikhuluma nje batshengisela. Silontathelinda izindaba yethu uNtungameli Nkomo okhonale phandle kwesigodlo someli weZimbabwe khonapha eMelika eWashington DC. Siyakwamukela Ntungameli.
Yebo Nkomo, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani lapho?
Akuyaphithizela lapha esikodleni seZimbabwe eMelika. I-embassy babuyile abantu abavela eZimbabwe ngombiko ofanayo bathi Mgabe must go. Okungumbiko otshengise ngabantu eZimbabwe lasemazweni athiyeneyo. Uyawuzwa umsindo olapha Chris kuhlangene abadala labatsha. Ngisho labonana abantwana abancane, ukhona omunye engikhulumelayo yazi ke ngiyamanje ikhuluma isikhiwa ithe yona uMgabe kumele ihambe, Mgabe must go. Bakhona njalo abelungu, bakhona abamsundu, njengokwenzakale eHarare ihlangene bahlangene abantu imhlobo yonke. Umbiko njalo uyafana bathi kahambe uMgabe kababuyele emuva.
Baningi okunganani abantu?
Basafika Chris kodwa lapha ngathi ngxeba dula ikhulu kancane, kodwa sikhangelele ukuthi bavuye ngobuningi ngesikhathi esizayo ngoba kusanda kuqala nje kutshengise.
Ye, siyabona ukubana kusanda chaya nje, sekuzachaya ihola lakuqala u-1 PM. Silethemba bayagcwala bayabuya. Ungasitshela Ntunga ukuthi labo okhuluma labo bathini nxa besizwa okwenzakala ekhaya, balethemba ukuthi uMgabe uyasuka yini esihlalweni?
Bathi uMgabe ingwenya yisihlahla esesidliwe ngumuhlwa, osokusele impande zonke zimoshakele, osokusele ukuthi awentsha wise ngumoya. Bathi akula kubuyela emuva, kulandlela azakwala ngayo kusuka embusweni. Njalo abaningi bathi bakhangelele ikusasa elihle kakhulu.
Ye, nxa besithi bakhangelele ikusasa elihle, bathini ikakhulu ngezombusazwe, ngoba sizwa kulokudonselana ukubana kathi vele ngubani ozakhokhela uhulumende omutsha?
Lokho bathi abakudingi lokho kwakahlesi. Abakudingayo ukuthi uMgabe aphume esihlalweni, yiko okuqakathekileyo kibo kwamanje. Okuthimba nozakhokhela bathi kuzabonakala intaba enkulu isijilekile.
Yini, siyezwa kuthiwa bakhona abatshengisele kwemanye amadolobho khonapha eMelika, uke wezwa yini?
Sokulomsindo Ngwenya, uthi bekuthiwani?
Bekuthiwa khona bayatshengisela kwamanye njalo amadolobho aweMelika, ngawaphi nxa uzwile khona?
Okay, bekuthiwa abanye baseTexas, abanye baseNew York City, naseIndiana ale bakhona bazangena labo esitaladini. Njengamanje yawuzwa kuyakhiwa lapho bathini bahlabela ingoma leyana ethi Njira Zemasoja, elihlantelwa njalo laseHarare.
Ngokubona kwakho abantu laba bavela kumabandla athiyeneyo yini, kumbe siyasizwe ukuthi abe MDC yibo bodwa abatshengiselayo?
Ukhona omunye oke washaya isilogani lapha esithi akukhathalekile ukuthi ungowezanu ungowe-MDC. Bathi abakudingi lokho kakukhethwana, ngoba lamhlanje lilanga lokubambana kwabantu beZimbabwe, kungelani, kungakhathalekile lokuthi ungowe-MDC, zanu mabambo mthwakazi wathekwa.
Hayi, sibongile kakhulu Ntungameli, ube lela ngelihle.
Ngiyabonga kusomdala.
Okay, bye bye. Leyo ke intatheli izindaba yethu uNtungameli Nkomo obese esigodlweni sommeli weMelika, igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.